manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare ra magistrate muHarare kunotarisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats Inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino zvino pakuita tsvakurudzo nekuene mafigiri ezvinhu zvakasiyana siyana zvemunyika sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki nevehukama uye kumitiswa vasati vabva zera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemwe chete vari kurwira mukombe we 2022 Castola Gas Soccer Star of the Year vanosarudzwa. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare ra magistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West Parliament vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare ati nyaya iyi yakakosha zvikuru zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti vatiwo izvi zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomishen inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vatiwo vakatyamadzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga ritorekodhwa nekoti pasina magetsi. Saka zvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi, asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi pachine nguva.
Mumwe wavanga vari mudare iri vaClifford Slachwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemutemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa matare edu edzimhosva, kupindirwa nekupenengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANUPF iyo yaparara isina zano kuti yobata papi yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupiwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvenyirira kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka nekuti ZANUPF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya kuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaita ka muno munyika nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika 150 vari muusungwa vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reCCC muzvare Blessing Ali kunyatsine, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yeZANU PF Vapayas Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala avo vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe 15 zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kusara kwavasikala navaFelix Biri vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvinechekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuviga mufi kudzamara vasikala vabuditswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuChinoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora dzakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bvumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru 30 kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiti hazvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda havanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanetseka.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino zvino, vave kutevedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburisa patinoda kana patagona. Asi vaimefu vakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuproducisa statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chironga chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June 30 asati asvika. Izvi zvichaita 9 months varicho zvichitaura zve 6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati. Zvino zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. vama wende watsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete nawo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webhodhi reZimstarts amai Naomi Wekwete vatsinira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe, so izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza Zimstarts nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstarts mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pause kanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva, so I think ndozvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzarai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai Kenya achifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabvazera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai achifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya wewe Studio 7 naamai achifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya semapoka anomirira kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nawo dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kudai sevabereki, kudaisana sekuru, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nana baba mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinoti iyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rombo rakanaka kuti constitution yedu inoramba kuroodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti taneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa rehumai ivo vari vana, nekuti vakutoona kuti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabate vanhu vasapara zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisireiwo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyu munharaunda, ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kuchema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai Ekeni achifamba vachitaura naMavelous Mushanganya wewe Studio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore 46 ekuberekwa kana kuti 46 icho changaishungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yadzivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo Victor Bout chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Greener uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mumapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba nechegutu vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRiff riri kwaZvimba vaGreystone Matiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course, kutravela jeni inenge yati rebega iza pamwezvo munhu azokanganisa vamwe ndoona sokuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezviriri zvinhu zviri rai.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUS vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tatarisa kubvira muna 1980 zvinhu izvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa vadzara ndozvo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana zvimedu zvose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchitoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswa kuita mafunctions akawanda anosanganisira asi kana yangu yesarudzo dzepanounganwa kuti pagowanikwa paine nzvimbo dzemafasiti kuti vanhu vadii vakwanise kuita purosesi.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko nokuti zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
SeZimbabwe Electoral Commission chekutanga kutanga tinoshuwa zvikuru sakuti vanhu pavanoenda kunovota vasafamba mitunhu yakakura. Mukatarisa range yatinotaura isu kuti hatinyanyofarira kuti vanhu vafambe more than 5 kilometers to a polling station. Kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba, pane zvine konzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro.
Asi vanhu vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota, vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva.
Tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizinisi, mabhizinesi centers aya, nzvimbo idzodzo ndo dzatotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza. Saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose, chinganditadzisa inini semunhu ari kuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yeZimbabwe, musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii?
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo. Nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti, izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya, uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we 2022 Castolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeWorld Cup 2022 kukata nesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisirawo Tamsona uyakaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina wanoledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAFCON. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese bemu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United, kana kuti makepe-kepe aita tarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chachka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Elik Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindirai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye arutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyeze kuchisa chikwata ichi ma semifinari eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kushamisa kutotsaya kuti zvizvine zvatotora nzvimbo because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year because kana kutarisira matambiro akakaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka yaakurelegation, but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa16 gore rino. Asi hapana mbvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNomen Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nevasvitsa ma semifinari. Zve chakadaro Herentals ne Blue Chiefs dziri kusangana muBaba Field Stadium mangwana kurwira mukombe wechibuku Super Cup. Tenda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese ye World Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana ne Ecuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine kuyanu kambo kari kupisa kanonzi Musoro Bangu.
Anoda kutunzi ya bandi ponda ponda ispresi nchavo nosa kanjuri mbuonda Mbolera ina vengi bangu Papatire ya na Musoro Bangu.
Watangu uzuma gitari muna 2014.
Veo kama newa bereki muna raunda waiki kukudipa makatanga madira.
Ndrimunu kukutipa ndika utila ndoma studio wabiriki wa ndega. Na uro wanga wasiru wabiriki wangu ndipuna kakura mbira kubakudi tu. So mtambu kutipana zutambi hizi wasiru wabiriki wangu zutumu imba hizi zesu. Masi mge bazari bazari ngonzi nituko ni wanu wewe wewe wangu wewe wewe siri bazari nguru tesu ni wanu indi zengu shuri so kuma village kote garo. Asi tira nwarazo shingiri rao tuka zama zama kumbuda pusho muziki yedu bimba ndakapeza form 4 2018. Nishinu ya kumbari, nishinu bugara kumbari mbari, minariyo. Nishinu batano ni umono zi DJ mwazo kupupa blaze. Nishinu mshenda na awo, ndra mshenda ni remu zi bini. Luguwa ndaka wani u wa mwagarumi watira kupusha muziki yangu kata sana poska wara. Andu wangu 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 batira kupusha muziki yangu.
Kumuchaunga omu muziki yenyu ili kusimuza wano shakadi.
Kupandaka nishinda bakumusha nda kuyo kumbari. Nda kusugara kuipu iti nishitu zi muziki yangu kusanga na wapu yusara siyana siyana. And in a studio ndende ndishika nzishuro nzini arikudzidzira kuti music yake isikutiitira vanhu varikuzama kutambira tambirawo ngoti dzimwe dzinguva aizongotambirika wani because music dzijina tingonzi tangotanga rekoda nhasi tangonzi tatuoni maiti so muchichi
kwa munu osangana nao ndi api
njali mzikwa munu osangana nao pamaarize kuti chino bata ya mastudio ya jishwiro jingiti chiriku doze songi ya uyo nungu wafungwa nga sifuro ipozi songi ndu gazle haini ngitu ni chifila ziwa tamu kabati kutu uzo wabata tamu kwa wajua mpa maari maari ya tijuani zo mastudio maarize ma videos ndozi mazagini za kuwana malingu wano wano ugule jiriku yungu chuto so songi ya kwa hiri yisungu zinore marana usunia kudumu na sinamari suwa
wanoda kukubatai wanokuwana iwo kupi wanoda kubuka mashow wanoda kuterera manzi enyu nesha kangu wanda wanda
waka wanda wanda kubata tunubatika hapa Facebook page redura wanzi Q Shine Officials so kipari zini misonga ndaka record wana Steve nda kubuda ino Umbrella Umbrella mzukindi kusha disney zazo yasi ya gozi
Isabel
Hanzi kango magana kakuri risakano paruka tata kuchitanga kusimuka kutitambe kambo Umbrella kubakune mkoma na Q Shine angaine hurukuro na Ivan Zininga we Studio 7 rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi musakanga machirongwa chelive talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa nevehukama. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 kuLwezi 2022 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukaMgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli weZengeza West edale lePhalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi kodwa amagqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo yesinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla ngelanga. Wonke amayuthi azitela msebenzi akusera kudla so ukudubela kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenza yenzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ka ED umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi amaphosa agcinelwe unkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
lo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula tshenje ayenzileyo isikedi yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe indifense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akula nto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethathwa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula uticha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba sakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayibalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa kulungisa umnotho welizwe kanye nokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikahlezeki ngimele ithuthu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza, uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Udaba lokuzengela abantwana lwandile kakhulu kazi kulalokhu sikubonayo esikubona umtshana kakhulu kungani nitsho njalo ngoba thina njengenhlangano seyehoza senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezimbini kuhlobo nakumakhelwane nakuma-study groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu besethu nabadlengulawa ma-study groups nalawa. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileke ngehoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baceda isikhathi ngenxa yoshiphele okungamkihle kwezemnotho abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala bebodwa. Kwesiya lodubo lamanzi udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisemtingi ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyekete abayengaphingaphi zama ukudinga imali. So abantu abethu bakhethi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi esingathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengula ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphingaphi lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona nokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi iyatholakala but iningi langikhona kuyenzakala ngekhaya ngoba omama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadingaukuke bayathengisa bazekutheni bayeni kwenzekale lokho lalokho. Lokunye futhi esakunanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuke lemfa kulemfa ngekhaya khabadlwenula khona sikhangele omuntu esikhala kusela mntu ekhangele ithawunta lena kube lemva sezithiwa mna sengithwala ikhona sami sengihamba sengithiwa abantwana bebodwa ngithuba lokudlwengula khona lokho.
Unkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana, i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza nenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku yensuku. Thina imisebenzi yethu kaningi-ningi iwuhamba ezindlini sisenza ama surveys sibuza imbuzo mayelana ngezinto ezithile so ukuthi si collect idata yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i technology yakulezi insuku kumbe imtshina yakulezi insuku
ekhuluma emkhosini ofanayo emabhanani wedolobho lakobulawayo umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingela lwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile
umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe yikumeza abantu abaseZimbabwe kusasa asoze zivuke sithina kula sikolo ngoba siyakwazi basithelile vele ukuthi omama bangakhi balabantwana on average abangakhi siza kuba labantwana abangakhi next year so thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth layer singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort izibhedlela ziza short so yikho ntemina this is a very important exercise eyenzwa yiZimstarts eyenzwa yi-Africa yonke jikelele sibe wazi ukuthi vele sibangaki sinama-Africans xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani kuthiwa yi-marketing i-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki
unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi strengthening data systems by modernizing the production and use of agricultural statistics informing policies with a view to improving resilience in agriculture, nutrition, and food security in Africa. Nimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abanengi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete we Studio 7.
Ngakuhambe kuhle mhlawumbe esifunule kodwa le nyaka ngakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singarekoda eyangukuthi ama-resources atholakala na ngoba kasesishow ukurekoda sokungurekoda abantu esaningi badlale ngayo babatubelane bathubelane hayi ngakho-ke kumele kube la ma-resources abantu kade bakhana ekhala ngokuthi umazimba nto amazimba kethu hayi ngakhuluma laye ngangingamnengalamalimani hayi sinyenza something manje-ke kuthi ngakubona ngomnyaka hayi senzo lavele kungumajini umalimazi uzabe ngibethela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalele emazini kodwa ushuphe ukuthi impela abantu kumele sengena singachubelana nkade mbona abantu bekungukuthi sesike sale benika ichukela kumbe bebesibayeni benika inkomo ngiyambona bekuseni inkomo kumbe besenika ichukela ngoba amahlamvu ngakho-ke kuthaza abantu kakhulu njengoshaya nenwezimbabwe ni-right association ingiyora
kulezinsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo asebele indlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zokukhona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngabe abantu abahlelela ukuba bangakhuluma lawo nje khona pa kube lishi abantu kuthela nje kamabili yonke indawo bese kuthola ukuzwa kodwa ke abantu aba engelalutho ngoba khona ukuthi abantu bayachuphelana nje nxa kungatholakala okwenziwa ngakudala ukuba kuthengwa ngendlela zenezo kumele kuthengwe nxa kungaba le-assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengashiyelani hayi kunonto ukurekoda ngoba nasithola kumele sinole
kumele liphile lani ligcine imuli zenu
hawu awuzwahle kumele siphile sigcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abangizishenzi kakuntu bavele ileni bethu iphila ngemnyuzisi njalo kwasentwenti ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi babenkomo bangamafamali abanye ngamanjini ngomanjinila abanye ngodokotela abanye ngamaloyal thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha
umnumzana Albert Nyathi imbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu limidlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Ngesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu umgcinidlalo weqembu lenguqu leBlue Asset Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amakhipa kuphele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukubuyela kuyenelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo modems labo ziqinile oCroatia asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weki. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba leBrazil.
Na ukubona kwami ukuthi bayi Brazil bona ngathi ye ngabe ngathatha kumele yakithi Afrika Senegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Nabanye ama good players. Especially iBrazil, iSenegal nama good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so Argentina yayiwiniswa ngumaradona sosel maradona ayedlala kaesingafani umaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulo mncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithatha iWorld Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ma-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 back. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, she's one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesithu 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we house disco uVusumuzi Nkomo ohamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga nje.
Salbonani balandeli kuzindawo zonke elikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa ngaqala ngegospel ngo-2012 so kulo umnyaka ngiyenzwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco kwafika kimi njengephupho iy'ngoma zamawuzi mamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco yikho kwanyenza ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyju abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62 973 7440 0027 code leyo 62 973 7440 ku Facebook nguVusa Nkomo VUSAH Nkomo.
Abalandeli-ke ubatshela wapha amasu?
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthengelwa ama-CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Sukamadoda DJ King Boss uVusumuzi Nkomo ehlabelake kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwana le mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo nkololo kwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.